Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu ndira 13/2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete.
But maonero andinoita ndeyekuti wakatobaiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondi wana chindi wane ndaka gadzirira
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabaiwa nhomba yecoronavirus vaccine chokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba iyi vanhu vodzoserwa kudzimba dzavo vasina kurapwa mune zvimwe zvipatara mukuru weAfrica University muzvinafundo munashe furusa vashaya nhasi mangwanani Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942 vakabatwa neCOVID-19 nezuro vamwe makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vachishaya. Izvi zvakasiya vanhu vanosvika zvuru makumi maviri nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nepfumbamwe kana kuti 23,239 vabatwa nechirwere ichi munyika yose ukuwo vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 551 vachifa nechirwere ichi muZimbabwe. Zvichakadaro chipanga mazano munyaya dzezveutano mubazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention Dr. Nikai Sendembi vanoti African Union yakwanisa kuwana nhomba yeCOVID-19 inosvika mamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zvuru makumi manomwe nemana ane mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 74,444. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezvuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vave mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe nezvuru mazana manomwe kana kuti 91.7 million. Vafa vadarika miriyoni imwe chete nezvuru zvipfumbamwe kana kuti 1.9 million. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nezvuru mazana manomwe kana kuti 50.7 million. Zvichakadaro America iyo ine vanhu vakawanda vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose yave kusimbisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba kusanganisirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica mune vanhu mamiriyoni makumi maviri nemaviri nezvuru mazana masere kana kuti 22.8 million vabatwa nechirwere ichi uye vafa vadarika mazana matatu nemakumi masere ezvuru nemazana masere kana kuti 380,800. Bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control kana kuti CDC rakatumira nhomba dzinodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kumatunhu akasiyana-siyana enyika. vakasarudzwa kutungamira nyika vachitora mhiko musi wa 20 ndira vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris vakatobaiwa nhomba paruzhinji. Vaive vatungamiri veAmerica vaGeorge Bush, vaBarack Obama navaBill Clinton vanoti vari kudawo kubaiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona. Pari zvino nhomba iyi iri kubayiwa vana chiremba nevakoti mauto vamwe vane makore anodarika 65 kana kuti 65 years, uye vamwe vane zvirwere zvakaita sezveshuga zvemoyo, uye vane miviri yakati kurei. Pane zvinokurudzirwa navana chiremba avo vari munjodzi yakakura yekufa nechirwere ichi. Mumwe akaita rombo rakanaka rekubayiwa nhomba iyi muAmerica ndivazvedzai Ruzvidzo vanogara kuOhio.
Ndakatora chinhanho chekuti ndibayiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo ndobva ndatirekedza nditoushandisa.
Asika tiri kuona vamwe vachiramba kubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vachiteedzera mashoko ari kunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paintaneti apa zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro zvichitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our times tichiri vana vadiki ekubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabayi nhomba, hei inozoita sei, unozorwara unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondiwana chindiwane ndakagadzirira. Nokuti maonero andiri kuita ndeyekuti vazhinji vari kutiwo havasi kuda kuzobayiwa ndinozoiwanira nechimwe chirwere, but hapana munhu achabayiwa jekisheni rachona akawanwa nechirwere. But scientifically zvakapruvha kunzi rinobatsira. Saka inini ndaona kuti regedza ndibatsirwe.
Asi kubvira zvamabayiwa iyo nhomba iyi hapana pari kudzimba here?
Kubvira pandakabayiwa hapana chandiri kunzwa, kana zviya zvekunzi unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa. Ndiri kunzwa kutofara. Vakangonditaura kuti you have to wait for 30 days wozodzoka kuzobayiwa rechipiri rekupedzisira racho. Saka ndakumirira kuti dai Mwari andibatsirawo kana kuti andiprotekta, bhozvi zvimwe zvinototi iwewe uzvibatsire kuti Mwari agokubatsira. Nekuti ndiri kutokunamata kuti ndisawane chirwere ichi 30 days dzacho dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa. Saka hapana chandiri kunzwa, handina kana problem. Everything is okay. Saka zvinhu zvese zvakanaka.
Vanhu vari kubayiwa nhomba iyi kaviri, munozobayiwa ichipiri rini?
Nhomba ichipiri ndinobayiwa first week yaFebruary. Nekuti ndakabayiwa iyi musi wa4 January, saka vakanditi as from the 3rd of February.
Vazvidzai Ruzvidzo, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, vachitaura vari parunare kuOhio. Zvimwe zvipatara nemakirinika mudunhu remashonaland west zviri kudzosa varwere kudzimba dzavo vasina kurapwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varwere vakawanda vataura nestudio 7 nhasi vati pachipatara chemuchinhoi vanhu havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande. Amai Gertrude Kazingizi vanga vauya naamai vavo kubva kuMhangura vachivanzi vaende kuchinhoi sezvo vatadza kuyamurwa kuMhangura sezvo vanga vachitora vanhu vanga vachirwara nechirwere checovid-19 chete. Amai Kazingizi vati vasvika nguva dzemasikati vasati vawana rubatsiro pachipatara chemuchinhoi.
Kufambiswa sei hatitozivi, tiri kungotenderera tambotanga tiri uko. Varume vangu ndovarumbunzi endai uko, saka hatina chatinyatsoziva.
Wadhe madzimai iye inosimboramba ichishanda kana zvinhu zvakaoma muzvipatara, madzimai ari kusununguka pasina anovabatsira. mumwe mudzimai amai patients taderera vakafirwa nemwana pakusununguka nemuvhuro sezvo vakatadza kuwana rubatsiro nenguva. Baba mukuru vaamai taderera vaulbert wisman avo vakamhanya navo kuchipatara vati vakarwadziwa zvakanyanya nemabatsiro wavakaitwa muwadhi yemadzimai iyi.
Tona hava vavakutoita nyaya papa achine manhimu pako here chichichichi tagara takanguramba takamirapo mainini vedu vachagona vari kudei vari kuita sei kuita sei tobva tata taramba takamira chingu apo tiwo anoziva kana uchirwariwa unenge uchitadza kana kumira panzvimbo wani ava kana kumborota akazongosimuka nofunga ndeyanga ari sister incharge wacho akati vasina vakatochi ndakarwadziwa gare gare takangonzi kwemi makangomiramira kana mama toya nemurwere tobvai papapa tinongoda murume wacho chete imimi kwese hamusi kuziva kuti kune covid ivaapa.
Vawizimani vati kuchipatara hakuna ruyamuro zvekuti vari kudemba kuti dai vakatsvaka ruyamuro kuna nanyamukuta murokisheni mavanogara. Vawizimani vati chiri kuvarwadza zvakanyanya ndechekuti mwana akashaya akamboshayikwa kumba inochengeterwa vafi sezvo ainge asati abviswa kuwadhi.
Tikati ko zvakafamba sei? Zvikanzi ndakabatsirwa but mwana ashaya. Kosei? Zvikanzi ndakabatsirwa ndiri ndega ndakashedzera kuti mwana abuda but hapana akauya. Vakazotoya later auya nzi vakangosvika vakangoti chiremba mungaite light rine foni ne light ndinondoona kuti ndingakwanise kuii mazva zvisina hari zviya zviya saka inini ndakarwadziwa nemabatirwo akaitwa maini vedu nemabatiro atakaitwa isusu tasvika kwekwe chitipai kabhodhi kai kudai so akamumbhuku hakana kurekodwa zvikanzi ndofunga pamwe kakangoiswa mumochari kasina vapfekapfeka magloves ndikatisaka nainati asatotopinda tese kuti handiri kuzopiwa mwana asiriye zvikanzi anenge ane tegi chichichi vataisa taisa mwemwe tatasa hamuna.
Vakafanobata chigaro chemukuru wedunhu reMashonaland West mubazi rezveutano Dr. Tapiwa Dliwayo vanoti hausi mutemo kuti varwere vatange vaenda kukiriniki asi ikurudziro yekuti vanhu vaende pamakiriniki ari pedyo navo senzira yekuderedza uwandu hwevanhu kuzvipatara zvikuru.
Zvavangapedza zvangogara zvichingoitwa mashiroko ingori kurudziro noti kuti vanodzoswa kumba hakuna anodzoswa kumba kurudziro inenge ingoripo ndeyekungoti ishure kana paine chipatara chiri padhuze munhu anoenda ipapo so that kuhospital hamunyanyi kuzarisa kuti vanhu vapiwe quality of care asi kana munhu ange kana aenda kuhospital still hazi.
Patabvunza kuti sei makiriniki ekanzuro ari kudzosera varwere kumba vachiti vanorapwa kuchipatara chikuru mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vati tivabate mangwana sezvo vanga vachiti vapedza basa masikati. Zvimwe zvipatara zviri kudzosera vanhu kumba zvichiti varwere vatange varapwa kumakiriniki zvipatara zvikuru zvemuchegutu Kadoma pamwe nekaroi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vanga vari mukuru wepa Africa University muzvinafundo munashe Furusa vashaya nhasi mangwanani. Muteedzeri wavo muzvinafundo Peter Mageto vati varwadzikana zvikuru nekunzwa nezvekushaya kwaprofesa Furusa. Profesa Mageto vapa mashoko enyaradzo kumudzimai wemufi Dr. Zanele Furusa mhuri yose yekwaFurusa pamwe nemusha wose weAfrica University. Profesa Furusa vakawana zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD in African Literature and Critical Theory kubva kuchikoro cheUniversity of Zimbabwe. Vakadzidzisa paUniversity of Zimbabwe kwemakore akawanda uye vakamboitwa sachigaro weZimbabwe Literature Curriculum Development Committee. Vakazoyawo kuAmerica uko vakashanda paCalifornia State University vari mukuru webazi reAfrican American Political and Economic Institute uye vari sachigaro weAfricana Studies. Pavakadzokera kuZimbabwe vakaitwa mukuru weAfrica University muna chikunguru 2014. Mufi Asia Mudzimai vana vana nevazukuru. Urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Vakambomiswa basa semutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietwa Rushwaya avo vari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri kunze kwemutemo. Vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso ukuwo mutori wenhau Hopo Chingono asvitsa chikumbiro chake chekuti atongwewo achibva kumba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Vangoni Nduna vatura mutongo kuti muzvaro rushwaya avari kupomerwa mhosva yekunzi vakaedza kuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo vabhadhare zviuruzana zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pasvondo pamwe nekuti vasasvike chinhambwe chemakiromita makumi masere kubva chero pane upi muganhu wenyika kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa izvo zvinotevera zvasvitswa kudare negweta ravo vatapson dzvetero zvokuti pane zvashanduka panyaya iyi vachitiwo hutano hwamuzvare rushwaya hwadzikira vari mujeri vadzvetero vatiwo mapurisa akapedza kuferefeta nyaya iyi uye nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 muzvare rushwaya havana kwavanokwanisa kutiza vachienda sezvo mapurisa akazara mumigwagwa yose izvo zvabvumwa nemutongi vadzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
tapinda mudare dare ra kutsikana kuti inreta rushwaya achipiwa bail kuti pane ma circumstances ashanduka kubva zvatakambobva kudare saka dare ramupa bail kuti abhadhare $100,000 na clerk of court rikaisa zvimwe zviga zvekuti ange achimhanara kumapurisa mazonisa mvuro chitatu nechishanu and rikati agare pamba ipapo rikati asabvumidze kusvika within 80 kilometer radius kubva kumabhodha ndo mutongo wapwa nedare saka ratiri kufara kuti ramupa bail after nguva yakareba kudai
muzvare rushwaya vakasungwa muna gunyana gore rapera panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai vaine goridhe iri nyaya iyi yakakonzerawo kusungwa kwevasori vaviri nevamwewo vachinzi vaive nechekuita mukuparwa kwemhosva iyi mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mutongi wedare raMajor Street Valanzini Ncuve varasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuburitsa manyepo iraswe vachipa chikonzero chimwe chete chakapiwa panyaya yavajobscala nezuro chokuti mutemo uri kushandiswa nehurumende kumupomera mhosva uri pamutemo kunyange hazvo magweta ake achiti mutemo uyu waraswa nedare repamusorosoro munyika reconstitutional court rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare Chingono pachake audza mutongi wedare papiwa mukana wokupa hufakazi mudare kuti vanochengetedza vasungwa havasi kutevedzera zvakaturwa nedare kuti asakwidzwe mumotokari nevamwe vasungwa sezvo achifungidzira kuti anogona kunge akabatira chirwere checovid-19 paaive kusouth africa ati nhasi aunzwa kudare ari mumotokari yanga aine vasungwa makumi mashanu nevaviri vamwe vacho vanga vasina kupfeka zvipfeko zvekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 zvakaita semamask zvaati zvinogona kuisa vasungwa pamwe nevanochengetedza vasungwa panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 Chingono ati ave kuita mapundu kubva paakatanga kuiswa ngetani idzi Ngono asvitsawo chikumbiro chekuti atongwe achibva kumba chikumbiro icho changa chipikiswa nemuchuchisi wenyaya iyi amai Nancy chandakaona vaNcuve vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chachingono ichi zvichakadai vasikala vanzina vanduna vadzoke kudare mangwana apo pachatanga kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo Chingono navasikala pamwe chete nemutauriri weMDC Alliance muzvare fadzai mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ekuti pane mwana akarohwa nembhoma neumwe mupurisa wemuHarare akafa zvichitevera imwe vhidhiyo yakatenderedzwa nevanhu vakawanda paindaneti asi mutauriri wemapurisa vapounyati vakaburitsa mashoko vachiti mwana uyu haana kufa haana kurohwa uye haana kana kukuvara zvakazoita kuti vatatu ava vasungwe asi vasungwa ava vanoti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Dare reHouse of Representatives muAmerica riri kutarisirwa kutanga urongwa hwekumanikidza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vasiye basa vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill svondo rapera. Nhengo dzeDemocratic Party dziri kumira nerekuti dare iri riwane vaTrump vaine mhosva uye dziri kutsigirwa nedzimwe nhengo dzebato reRepublican Party. VaTrump vari kutarisirwa kusiya basa svondo rinouya apo mutungamiri wenyika mutsva vaJoe Biden vari kutarisirwa kutora mhiko. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti vanoona izvi zvichibudirira.
Article 25 inoreva kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica anogona kubviswa pachigaro kana asisakwanisa bakuita basa rake zvakanaka, kana awa incapacitated, kana kuti arwara, kana pane zvaakuitika zvekuti haachakwanisi kuita basa rake. Mutedzeri wavo anozobvumirana nevamwe makurukota kuti hongu mutungamiriri wedu uyu haachakwaniseba kuenderera mberi nebasa raakatora mhiko kuti anozoita. Saka ndiri kuona inini kuti maRepublicans in our party wa Trump nemaDemocrats wazhinji wacho vari kubvumirana kuti waTrump havachakwanisi kuti vaenderere mberi nebasa ravo vari mutungamiriri wenyika yeUnited States.
Munoona zvichibudirira izvi here? Nekuti tinoona kuti kwasara mazuva anokwana iwo vhiki chete kuti vaJoe Biden vawanikwe vachigadzwa semutungamiri mutsva weAmerica.
Ndiri kuona kuti zvichabudirira. Article 25 inodaidza kuti Vice President waTrump waMike Pence wakaramba kuti zvienderere mberi waTrump anozvitwa impeach. MaDemocrats anosimudza iwo proposal yekuti waDonald Trump waitwe impeach. Mukuongorora kwandiri kuita zviri kureva kuti maRepublicans kune mamwe ari kuda kuti waTrump waitwe impeach nekuti wakanganisa zita reRepublican Party muno muAmerica. Ndinodaira kuti zvinokasika zvaitika kuti waTrump waitwe impeach wasati wabuda paofisi.
Kana vaTrump vakaitwa ivo impeached, zvinorevei vanozokwanisa here kunge vachizokwikwidza zvakare munguva inotevera?
Zvinoreva kuti ivo wanenge vachizorasikirwa nemudya ndigere waifanira kuti wagozowana, vanorasikirwa zvekare nesecurity yavanozenge vachiwana kweupenyu hwese dai wange wapedza basa vari mutungamiriri weUnited States. Saka ndine chiwimbo nechishuwo chekuti waDonald Trump wanoitwa impeach for the second time. Zvinopa kuti izvozvo nyika yese pasi rese muhistory munhoroondo yeAmerica yepasi rese vanhu vagozoziva kuti waDonald Trump munhu akanga asina kukodzera vakuita mutungamiriri nekuda kweunhu hwavo.
Tombotarisa iko kugadzwa kwavaBiden, munoona kuchizobudirira zvakanaka here?
Pane tsume inoti chakachenjedza ndo chakatanga. Ndinodaira kuti waBiden wachagadzwa pachigaro zvakanaka vanhu vachifara. Panogona kusawa nevanhu vakawanda vanouya, asi izvi zvichabudirira nekuti muAmerica muno mapato anoona nezvekuchengetedza runyararo nemauto nevanhu vese vanenge varipo vari kushanda vari pamwe chete. Saka handione pachimboita dambudziko ba. Pangade kuzoita hapo mademonstrations vanhu kuratidzira uko nekuko, asi handifunge kuti zvinotadzisa bakuti waJoe Biden wakasarudzwa zviri pamutemo kuti wagadzwe pachigaro chavo watange basa.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Moses Romano vachitaura naMavelas Mutanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuUganda vari kupinda musarudzo mangwana yekusarudza mutungamiri mutsva wenyika iyi. Muimbi ane mukurumbira Bobi Wine ndiye munhu ari kutarisirwa kukwikwidzana zvine mutsindo nemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, avo vatonga nyika iyi kwemakore 35. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana nevimbiso yemauto emuCameroon yekuti aferefete kupondwa zvakanyanya kweveruzhinji kwakaitwa nemauto aya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mauto akauraya vanhu 10 nemusi wesvondo, kusanganisirawo madzimai nevana vadiki, apo mauto aya aiedza kurwisa chikwata chekuda kupasanura nyika iyi. Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yeZANU-PF kuBritain, Dr. Simba Mavaza, vanoti danho rakatorwa nehurumende yeBritain rekumborambidza vanhu vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kuAfrica rakangonangana nevanhu vanenge vachida kushanyira nyika iyi, kwete vanenge vaine magwaro ekugara pamwe nekushanda muBritain. Dr. Mavaza vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvagara zvine mabasa azvo kana kudzidza muBritain, uye vane magwaro ekuzvarwa enyika mbiri idzi vakabatwa nemutemo uyu vari kunze kweBritain vanokwanisa kudzokera zvisina dambudziko kana vachingokwanisa kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. muzinda weBritain muZimbabwe wakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti hurumende yavo yakadzika mutemo unorambidza vashanyi vanobva kuZimbabwe pamwe nedzimwe nyika dzemhembe kuAfrica kupinda muBritain. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Mavaza.
Indinoona sekunge danho rakanaka ratorwa neBritain because riri kuita kuti ridzivirire kupararira kwechirwere chedziva mupengo ichi. Chekutanga ndechekuti havana kurambidza munhu kupinda muBritain, asi vakati ari kungouya kuzoshanya, but munhu agara ane mapepa ekushanda muUK kana ekugara muUK kana kuti muBritish kana kuti munhu ane dual citizenship or any other person but ane authority to stay in the UK. Iva vanhu vari kubvumirwa kuuya because vane mabasa avo akavamirira, vane dzimba nemhuri dziri kuno. Asi kune vamwe vanga vapiwa mavhiza ekushanya, ndovari kunzi timbomira ekushanya kusvika chirwere chichatigadzikanei, nekuti chirwere chikaichi vari kuongorora vari kutiwo chirwere chakasangana kana kuti makaita reinfection iri kubuilda a stronger strain, nekuti chirwere ichi vanhu vari kutodzidza pamusoro pacho, hakuna kunyatsochiziva, hakuna atianyanzvi. Saka vari kuedza kudzivirira anything chingaita kuti chirwere chiite rebirth kana chiitwe reborn chasimba kupfuura zvachanga chakaita.
Kune vamwewo vari kuona kutaurwa kweZimbabwe nezita kwaitwa nemuzinda weBritain ikoko sechiitiko chaita kunga chafumura Zimbabwe kuti inyika yabatwa kwazvo nechirwere. Imi munotiwo?
Aiwa, I think vanhu vanenge vari kuti tagara takamakana neBritain, saka vakangotaura chavataura tongofunga pane varoda kutitsvaka. Asi chokwadi chirapa ndechekuti havana kutaura Zimbabwe yoga nezita, vakati nyika dzemusouthern Africa dzinosanganisira Zimbabwe. Nemhaka yei vari kusanganisira Zimbabwe? Nekuti nguva yesei Zimbabwe yenge isiri palist yevanhu vanga vanzi vasauye. Vamwe vese vaiuya vainzi vaiuya vogara 14 days quarantine. Kana vabva kuZimbabwe vaiuya unzi nahwo kumba vanga usina problem. But this time Zimbabwe yakasanganisirwawo muchikwata chenyika dzakanzi hadzichabvumirwa kungoshanya kusvika chirwere chapera. Saka ndoda kwaizvozvo they to mention it by name, kwete kuti vaita single out kana vaisegregate. But if you look patsamba yakanyorwa negurukota rezvekunzere kuno kuBritain, rinosanganisira South Africa yakataurwa nezita, Zimbabwe yakataurwa nezita, Botswana, Zambia and Mozambique hadzina kusiyiwa. Saka kumboti isusu sevanhu vekumusha tinongoona pane zita renyika yedu tobva tafunga kuti tisitanongedzerwa nekuti chikopa chamai hachitaurwi.
Tichitarisawo dambudziko reCOVID-19 irori nemitemo iriko kuBritain pari zvino, iri kubatawo sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Iko zvinoizvi kuno kuBritain chirwere ichi chatekeshera, chanyanyisa, ende vanhu vari kufa, hama dzedu dziri kufa. Saka chirwere ichi hachisi kusarudza. Saka mitemo iripo ikai, I think iri kubatsira. Iko zvinoizvi iri nani mitemo iripo, vanhu vari kubvumirwa kuenda kubasa kana basa ravanga vakavhurwa. Vasiri kuenda kubasa kuno kuBritain kune vari kuti kana musingasevenze muri kupiwa mari iya inonzi fellowship, unopiwa pei nehurumende yawaifanira kuwana kubasa kwako kunyange wangosingasevenzere hurumende.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANUPF, Dr. Simba Mavaza, vari parunare naJonga Kandembiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Vanhu 23 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana 551. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabaiwa nhomba yecoronavirus vaccine chokurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba iyi. Vanhu vodzoserwa kudzimba dzavo vasina kurapwa mune zvimwe zvipatara. Mukuru weAfrica University muzvinafundo Munashe Furusa vashaya nhasi mangwanani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.